paide padani wa extraordinary summit kuti vanhu vemusadza kuzovofa mukatarisa mifananidzo iri kubva kuMozambique macity dzanyura nyika dzanyura vanhu vava kufamba huro dziri mumvura mataunds apera kana zvino kupera kwebhaira kupera kwemalawi kupera kwechipinge kana kusingadani extraordinary summit yemuzimbabwe asi pakangonzi hwani wavo oda kubviswa pachikaro pakangonzi hwani wavo kwaitwa demonstration vanoungana vachisautana kudaiwa kuta demonstrator against ngana asi izvi zvakonzera kuti misha zvakonzera kuti maguta ange achiparara 90% kana iri bheira nezvimwe zviguta zvidiki zvaparara hapana kana hwani mukuru atingatidanei gungano guru resadza kititaure nyaya iyoyi vari kutodana gungano rekutaura pamusoro penyika iri kumusorosoro uko kumapeto kweafrica vachitadza kutaura kuparara kuri kuita nyika pavakatarisana napo
afrika vamafume uyu musangano vamwe vari kuti musangano wakakosha nekuti ndeweafrica kuti inge ichisunungukawo yewestern sahara iyi zvaingoitwawo munguva yehondo yezimbabwe vachitsigirwawo nedzimwe nyika dzemuafrica
eka ndo zvinoitwa kana nyika yako isina kuwirwa nebongo zoko isina kuvhiringidzwa sezvakaitika nyika inoi mari yedu yose yenyika vamwe vese vari kudambura dambura pavanogona napo vachipa kuti zimbabwe ibetsekane vachipa mari kune vari kutambura vachipa zvinhu kune vari kutambura ivo vari kutora mari yavanofanirwa kunge vachiendisa uku vachifambisa nayo vachitsvaga ndege dzinenge dzichibva kure kure ndege dzinenge dzine rifa dzine utefe tefe dzisingaonekwi pano pasi dzinenge dzine masofa kuda anotaura ndo dzavari kufamba nadzo asi vanhu vezimbabwe vari kunonga nhoko nemuromo asi hurumende iri kuwana mari yokuti itsvage ndege kubva kunyika dziri kure kure.